Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anase uri musi wechishanu kurume 29/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanase. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe mauto ari kubatsira kugoverwa kwechikafu kuManicaland. Otanga oita tanga wandida kumadzimai ari kuda kuchikafu kuchimanimani.
Yesi, azvirenge tinotoenda kutakamboda mbotedza gwizi kwakatova magore tichinonga ndiona kuti tinyeomese tichisuka tina zvigayo nekuti kwakava uri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekushaya chikafu kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi mamwe madzimai ekuchimanimani ave kuita chipfambi nemasoja ari kuona nezvekufambiswa kwechikafu munzvimbo iyi nepamusana penzara inonzi yatekeshera munzvimbo iyi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vekuno kuchimanimani vanoti nzara yapfunya chisero munharaunda mavo, izvo zvave kupa kuti vashaye chekubata zvichitevera mafashamu ecyclone idai ayo akaeredza chikafu chavo chose, mbatya, zvipfuwo pamwe nedzimba. Mumwe mugari wemuward 16 munzvimbo yeskyline amai Nancy Nyamandwe vanoti vanogara vakatarisana nemhuri yavo sezvo vasina kana chokudya. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Revai Jopa vanoti kuburikidza nekushaya chokudya madzimai mazhinji ave kutoita gumbo mbagumbo panze nemasoja ari kuona nezvekugoverwa kwechikafu kuitira kuti vagozopihwa chikafu pachinenge chogoverwa.
Isusu zviri kuitika zviri kutotirwadza ngekuti vana mai vakutopinda parisiki yakashata yekusiye vana baba vari vega kumba nevana vechiuya kworara nemasoja kubudikidza ngenzara. Taane nguva tichifamba kumba hakuna chekubika saka unogumisira wautopinde paka mangekutambudzika. Vamwe vakadzi vakutohura hamusina chimiro chakanaka mumadzimba. Varume vakutogunununa zvekuti misha yakawanda ichatoputsika kubudikidza ngechiitiko ichochi.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wemubhuku rekwamanzou muno muskyline makare uyo aramba kudomwa zita rake pamhepo. Mugari uyu ati zvakakosha kuti vagari vapiwirwe chikafu munzvimbo dzavanogara achiti izvi zvinoita kuti madzimai asafambe mitinho yakareba yaanosangana nemasoja ovavhevhetedza kuita chipfambi.
Saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti tisanyanye kuramba takaita muzvizvo wekundoungana kudai tikwanise kubatsirwa tiri pachikoro pamusha. Dai vatirangarira vakatibatsira izvi tine mazuva matatu ekuti kumba kwacho hakune kusina chikafu neufu kunenge kusina. Saka unotosha ndobuda ndichisiya kwakambodini woya kunofamba zve hakuna chatawana. Saka tinokumbirisa kuti dai Mwari atibatsira tione kurerutsirwawo ngotizozvidambudziko after dambudziko.
Sabhuku wenzvimbo iyi vaCharles Manzou vanoti vave kutyira kuti dzimba zhinji dzichaparara kubudikidza nechifambi ichi chinonzi chave kuitwa nemamwe madzimai muno muchimanimani anonzi anenge achishuzhira mhuri dzavo dziri kuziya nenzara. VaManzou vanoti vave kutyira zvakare kupararira kwezvirwere zvepabonde pamwe nechirwere cheshura matongo kubudikidza nechifambi chinonzi chiri kuitwa ichi.
Chinotopararira ngokuti takatosiyana-siyana hatitozivi kuti vanonga vachirarana vacho vakanaka here bhoi kundosangana nemunhu ototorwa dondoreso razvane makondomu zveshuwa musaidi.
Zvichakadai, vamwe vashandi vesangano reNational AIDS Council vari muno muchimanimani, avo vati havana mvumo yekutaura pamhepo, vanoti vakauya nemurwi wemakondomu kuitira kuti vazopa vagari vemuno, kuitira kuti vadyire zvihwitsi zvavo mumapepa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore kuti tinzwe divi remasoja panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas Chiripasi.
Zvino zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kuchipinge nechimanimani mushure medutu mpengo cyclone idai. Vanhu vari munzvimbo iyi vari kuenderera mberi vachitsvaga hama dzavo dzakatakurwa nemvura kana kufushirwa pasi, uye vamwe vanoti rubatsiro ruri kunonoka kusvika. Asi imbwa dzinofonidza pane mitumbi dzakabva kuSouth Africa dzinonzi dzakwanisa kuwana pari kufungidzirwa kuti pane mitumbi yevanhu gumi nevatanhatu. Chikoro cheNational University of Science and Technology chiri kubatsira kuti mitumbi iyi izivikanwe kuti ndeyanaani. Panga poitawo mutauro kuti chikafu chainge choshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya yanzi nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch inofanirwa kuongororwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo avari munzvimbo iyi.
Kuchimanimani zvinhu zvoramba zvichiita kuri nani. Changa chitinetsa ndechekuti tisvike kuvanhu nemalorries nemhaka yekuti mabridge anga akatambugwa ese. Zvino kuriko kwatasvika kunyaya the river, nzira yokubva kuskyline ichiinda kungango ndiyo yanga yakakuvara zvikurusa. Asi iko zvino vanhu vedu vanovaka migwagwa vasvika panyaya the river. Patasvika panyaya the tikawana vanhu vava kutoshanda ipapo. Papasvika 9 trucks dzauya nechikafu, hadzikwanisi kuambuka asi dziripo dzimwe dzabva kungangu. Saka vanhu vanga vakazvironga vakaita bridge nomukati menzizi vachipana chikafu. We are talking about hundreds of people, men, women, navana vadiki vachitakura chikafu vachiindisa mhiri kuna matrucks.
Ko vamwe onarebo wangu akumbochema chema kuti panenge paakuitwa zvematongerwo enyika pakupa chikafu apa, zviri kufamba sei?
Iyo ndiyo isingaitiki. Vanhu vakatakura upfu nezvimwe vanga vane mota dzakanyorwa kuti Zano PF vanga vanzi nevanhu vanobatsira kuti hamungangoindi kunovona vanhu musina chamakatakura. At that point tatisati kakwanisa kuti kunosvika anything other than my four-wheel driver ane ma one ton. Saka taitakurisa wenda kana ukasvika uri meya weMDC, zvatakaita meya vokuHarare nameya vokuChitare vaida kuinda, takati takurai, vakatakura vakanosvitsa. Saka iva veZANU PF vakatakuravo vakanosvitsa. Asi ngoti vamwe vanobva vati nemhaka yekuti dzakanyorwa kuti ZANU PF, hatinei neZANU PF, chataita ndechekuti chikafu chisvike kuvanhu vanga vava desperate.
Tootarisawo tiri kunzwa kuti pane imbwa dzauya kubva kuSouth Africa dzinofunidza mitumbi yevanhu dzichitsvaga vanhu vakashayikwa. Huri kufamba sei urongwa ihwohwo?
Dzimwe dzakatosvika dzatova muno muchimanimani nhasi dzasvera dziri kumbangu. Saka tava kuziva kuti apa padzafembera ndopana vanhu vakafusigwa. Dzimwe dzasvika futi nhasi muno kuno kwamutare, dzichibva kuHarare dzakasvika nezuro. Dzimwe dziri kusvika mangwana. Saka tinoi tava nemvura dzinosvika sere. Saka tobva taita mateams masere kuti dzinofembera kuti tiwane vanhu vedu pavakafusidzwa nokurumidza.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunhare kuchimanimani naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mumwe mugari wekuchipinge East paKopera, amai Hilda Sanganiso, avanoti vave kurarama nekunonga chikafu chakasarira mushure medutu mupengo nekuti havana chekubata.
Indine vana faisi asi kutoritira vana kuri kutotambudza. Uchitine tinoshandisa maoko pazvizvizvi zvatinoita kurima. Kuita zvoti vatotoshandisa bhuku hakuna zvinhu zvekushandisa nekuda kwenzimberi tikatitarire zvishoma.
Muri kukwanisa here kuwana rubatsiro kubva kuhurumende kubva zvakatanga dambudziko redutu mupengo iri kana kuti cyclone idai?
Tatambira rubatsiro kaviri. Chekutanga kwakauya mabhaketi batinowandu hwedu atirikwanisa kuwana tiwose. Kechipiri kukauya huku nematende nesipo zvekare hatinakwanisa kuzvipiwa tiwose pamwe chete nezvasingatikwani panzvimbo yedu ino.
Saka muri kurarama sei kana kusina chikafu kudaro?
Azizi azizi yangu tunodoa nda ku taramba tambo tuzi bizi kwa katua magwere tunonga dunia tini wamese tisuka tina ushigai mdu vaga urusho matia kwa sana jeli zaga chagua nimvura.
Saka munotora nguwa yaka wanda zvakadii kuti muunganidze chibage ichi chekuti mungakwanise kugaisa.
Zvimwe zvacho zvamapaza takuzama kufukunyura tichi saka zvinotora nguva refu kuti tikwanise kana kuzadza bhaketi remagwere tinde zvigai.
Ko vana vari kuenda kuchikoro here?
Vana vari kuenda sama vachikwanisa kunga nekuda kuti mifuya dzimwe dzichakatakura mvura ine wandi vakoso vari kuchikoro.
Ko mvura muri kuiwana kupi?
Izvozvo zviri kutaura chokwadi. Hatina pane sosiedi mvura yetichiwana mvura ine utsanana kudoenda chinotaimira mvura iri kunyuka pasiyo zvibhorani zvedu zviviri zvatinazvo zvakafa.
Asi mumhuri yenyu hapana hapo akarasika nemafashamu emvura?
Aiwa hatina kurasikirwe rino umwe chete pamafashamu emvura asi ingoti mataona ndovatakangosangana nawo asi hatina kuzosvika pakure kuda munhu akafa.
Pane vanhu vakakuvara?
Varipo vakakuvara nevamwe vakatogwawo nemvura. Very sorry panharaunda yedu panapa tine vamwe vakatogwa nemvura.
Vangani ava?
Vaverengwa vatatu izvozvi. Vamwe vasati vazvikamo ndovasati abatana pamwe chete timbosangana tikurukura panyaya yemvura iyoyo.
Mumwe mugari wekuChipinge East paKopera, amai Hilda Sanganiso, vachitaura vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weChipinge East mudare reparamende, vaMatthias Matthew Mulambo, vebato reMDC, vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti vanhu havasi kufara nekunonoka kuwana rubatsiro, zvokuti vamwe vangavoronga kutoratidzira.
Kuchipinge East zvino panyaya yemvura mvura yakamira asi dambudziko rataita nderekuti vanhu havana zvinhu havana chikafu chekudya havana zvinhu zvatakafungidzira kuti vachapuwa mafuta havana matende vanhu vari kurara panze nanhasi uno mavhillage medu vaipa vanhu vatatu vanhu 40 vakawirwa nedzimba ndo dambudziko ratina saka nanhasi uno hakuna chati chauya kuno.
Chii chiri kupa kuti rubatsiro runonoke kusvika?
Izvo ndo mubvunzo waakutotinetsa manje kuti zvazombofamba sei tiri kungozwa muredhiyo nomuTV kuti zvinhu zvadhonetwa asi paground kusvika nanhasi uno kutaura chokwadi hakuna kana chinhu chatichauya zvaandichifonerwa nevanhu vekwabangira zvichifonerwa nevanhu vekwatamandai vechiti ko MP zvino zvetiri kuzwa zvimatsiriro zviri kupi nanhasi uno hakuna chatichauya.
Ko ivo vana mudzviti vari kuti kudii?
Nhasi uno ndaandichivafonera kubvira makuseni ese asvika vanhu pamba pangu vechida kunyatsa kunzwisisa kuti chikafu chichauya rini hapana anga achibata foni saka ndiri kufungidzira kuti mande ndo kwatichaenda because mangwana saturday havagone kunge vechishanda havana anza yavari kutipa ende vanhu vavakapa vakapa vashoma asi tiri kuzova kuti kuChipinge kuduku kune disaster yakaitika kana kuti vatizira kuchimari mari kwega here handiyo kuzvitichaziya kuti zvafamba sei but kunoku tinoda nda yefood tinoda nda yekuti vanhu vapuwe mbasha.
Mumiriri weChipinge East Mparamende vaMatthias Matthew Mulambo veMDC vachitaura vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvipanga mazano zveAmerica neChina zvinoti zvafambira mberi munaurirano munyaya dzekutengeserana pamusangano waitirwa muNigeria nhasi. Muzinda weWhite House unoti kutaurirana uku kuchanderera mberi pamusangano uchaitirwa muWashington DC svondo rinouya. Vakuru vakuru vari munzvimbo dzakarohwa necyclone idai muMozambique vanoti uwandu hwevanhu vabatwa nekorera hwakwira kubva kuvanhu vashanu nemusi wechitatu kusvika pavanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe nezuro. Hurumende yazivisa kuti zvikoro munzvimbo dzakarohwa necyclone idai zvichakasika kuvharwa uye zvichizokasikawo kuvhurwa. Asi munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe varaymond Majongwe vanoti danho rekuti zvikoro mudunhu iri zvikasike kuvhurwa richakanganisika sezvo zvikoro zvakawanda zvakaparadzwa uye misha yevarairidzi yakaparadzwa. Vamajongwe vanotaura izvi mushure mekushanyira nzvimbo dzechimanimani nechipinge dzakaparadzwa nedutu mupengo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvandakaona kuchimanimani nekuchipinge zvinotyisa, zvinorovesa hana. Kuti matombo akadzika mugomo akatora misha nemvura zvikatora misha yevanhu vakaenda. Magrosa pane mukaunonzi papikoko. Nokuti pane masoro ainzi akaoka kuma 1940 akaenda nemvura. Vanhu vanga vari mukati vakaenda nemvura. Mota dzimwe dzazvinonwa vakapaka dzikaenda nemvura. Kureva zvoti namba yevanhu vari kutaura vanhu vakaenda nemvura vanogona kuwanda kudarika vanhu vari kufungidzirwa. Ndine zvidzidzo zvakawanda zvandakaona. Nepamusoro pekuti vana vandakataura navo vari kungochema, varairidzi vari kungochema.
Tichitarisawo kuzvikoro, zvikoro zvingani zvamakaona zvakaparadzwa uye zvakaparadzwa zvakadii?
Tikutarisa zvikoro hongu, asi ndikandasvika kuchikoro iko toda kutaura kuti varairidzi vakawanda vane dzimba dziri munharaunda kubva kuchipinge tikapinda mukopa tikauya kwamachongwe. Nekuti vamwe varairidzi ava varairidzi vanodzidzisa muzvikoro hongu, asi malocals vanogara mudzimba dzavo, dzimba dzavanogara dzakaenda nemvura. Kureva kuti pane vanhu vasitorina zvavanazvo. Then tozoenda kumabuilding ezvikoro. Kune zvikoro zvakawanda zvandakaona kuti matenga akabva, mawalls aidonhera mukati madesk, nemabhuku anga ari muzvikoro akawanda acho akatota. Kureva kuti kana matextbook hakuna, mabhuku ekunyorera hakuna, madesk akapwanyika. Kureva kuti kuri kuda kutoti kutoitwa fact finding nekuti koitwa sei kuti tiite rehabilitate zvikoro izvozvo. Nepamusana pekuti haiwa zvandakaona zvinokunda kwamakurisa.
Saka zvikoro zvingani zvakaparadzwa necyclone idai?
Kana ndichitarisa zvandakapfuura ndichiona ini ndogona kutosvika pa13-14. Asi zivai kuti kumberi kwekopa ndakatadza kutonokusvika nekuti hwanhu hakuna mugwagwa. Tuvese vandaitobvunzana vaiti munogona kutadza kudzoka kwamuruka kuendawo.
Tinozva kuti hurumende yazivisawo kuti zvikoro zvemudunhu iri zvichakasika kuvhurwa. Munoona zvichinge zvagadzirira here?
Vanoti zvikoro zvavhurwa, madesk acho haako, mabuilding varida kudonha haana kugadzirwa, migwagwa yacho haina kugadzirwa, maticha haana kuwana solution. Saka vanenge vachivhura zvikoro vachienda kunodii nekuti kwekufamba nako kwawacho hakuna. Saka even tikati zvikoro zvakurumidza kuvhurwa, vanokurumidza kuvhura vachienda kuti. Saka zvekuti zvikoro zvakurumidza kuvhurwa haisi solution. Ngapaitwe serious national position yekuti voita sei nenzvimbo iyo, nekuti pari kuda kuitwa serious relocation yevanhu. Nguva yekuti vachibviswa kune zvataona apa yakwana.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare mumarondera neStudio 7. Bepanhau reHerald rabvuma nhasi kuti raiita basa raro rakarerekera kuZANU-PF musarudzo dzakaitwa gore rapera, rikati richagadzirisa mashandiro aro sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Izvi zvabuda nhasi mudare rekumasvingo zvichitevera kuendeswa kweHerald neZimbabwe Broadcasting Corporation kumataredzi mhosva nesangano reVeritas. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Gweta reVeritas vadhakotat vaudza dare redzimhosva kuti ZBC neHerald dziri kutyora chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika, icho chinosungira masangano enhau ari pasi pehurumende kupambikana yakaenzana kumapato ose zvematongero enyika.
So basically the nature of the case is we're seeking to enforce section 61 subsection 4 of
kuti section 61 subsection 4 yebumbiro remutemo yenyika kuti ritevedzerwe nemasangano enhau. Aya, iyo inotinofanira kusava nedira vakarerekera uye vanofanira kuva kupamukana yakanzana kuvanhu vose vane pfungwa dzakasiyana-siyana mukubudisa nhau dzavo. Iyi ikodzero yemunhu wese, iri mumutemo. Saka tiri kuti vera kuti ava vanomboti havasi vehurumende asi ivo vari vanofanira kutevedzera mutemo uyu. Zvisi zvichabuda mudare hatingazvitaure, tamira kuti mutongi atipe mutongo.
Vakota tvaudza dare kuti munguva yesarudzo gore rapera, ZANU-PF ndiyo yakawana nguva yakakurisa munhepfenyuro yeZBC uye mubepanhau reHerald zvichienzaniswa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Mumapepa ari mudare, ZBC iyo ndiyo yaita yekutanga inofanira kupindura zvairi kupomerwa neVeritas uye Herald iri yechipiri. Vachipikisa mashoko avakota, gweta reZBC vaEvans Moyo varamba mhosva iyi vachiti nhepfenyuro yavo iri kuita basa rayo nemazvo uye inotepenyura nawo zvakaenzana pasina kutsigira rimwe divi.
Position yedu se takamira ZBC ndeyekuti ZBC haina chakakanganisa. Ya unauye kudare kana zvichinge usasina chakanganisa. Saka pakuona kwenzero kuti hapana chaisa pandoe bare zvinotaridza kusana chakakanganisa kune ZBC. Saka court haiite on feelings, inoita on evidence. Saka position ndeyekuti hapana evidence yekuti tine zvatakakanganisa zvingaita kuti vangauya kudare zvitsvaga.
Saka munoimba here kuti dare chapamutongo unoenderana nezvamuri kutaura?
Tinotarisa sekudare.
Asi Herald haina kutumira magweta kuitira kuti imirirwe mudare mushure mekunge yabvuma mhosva yairi kupomerwa ikavimbisa kuti ichagadzira maburitsiro aichaita nyaya dzayo. VeVeritas vakaendesawo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudare pamwe nesangano reBroadcasting Authority of Zimbabwe asi yazovabvisa panyaya idzi mushure mekuona kuti vange vasinei nenyaya iyi. Mutongi wedare vaJoseph Mafusire vati vachapa mutongo wavo munguva pfupi inotevera uye vachazivisa magweta evanga ari mudare zuva ravachapa mutongo wavo. Ndakamira
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei. PaFacebook page yedu yeVOA Shona nasi tangatiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo reHurricane Idai.
Muri kutaura na Memory Mutangi.
Makadii ko amai Memory Mutangi? Ndimi vekubhikita.
Ya, ndimi vekubhikita Machisi Marozva.
Ehe, titsananguriwo kuti kwakamira sei ikoko kubhikita nekuti vazhinji vari kunyanya kutarisa kuchimani mani asi toziva kuti kumasvingo makasanganawo nedambudziko iri. Kwakamira sei?
Ah, kumasvingo vanhu vakasangana nedambudziko. Dambudziko riripo nderekuti mvura kunaya payakaita yakasiya yaputsa dzimba dzevanhu dzakawandisa. Ah, dzimba dzakaputswa dzakawandisa zvokuti muraini chaimo chaimo munogona kuwanikwa musha umwe nomumwe wakaputsika imba. Dzimba shoma dzisina kuputsika. Vamwe vachona vanotogara vakatoita zvokukumbira pokugara. Havana pokutogara zvachose kutaura kudai havatorina. Saka zvakaoma vakasara vachingova panhene vakati wandei.
Imi zvakafambawo sei kwamuri?
Imi ndinotovawo neimba yakaputsikawo. Maputsikira yakatoita tinotozotenda Mwari nokuti vanhu takabuda taona kuti imwe yakuda kutodhirika ndokupinda mune imwe rumu. Tichibva tachiza futi imomo ndokuzondopinda mukicheni chaimo. Tichingoti pindei mukicheni iyo ichisara yatodii chitosara ichidhirika imwe yachona iyoyo. Zvinhu zvizhinji zvakaita sechikafu chakanga chirimo hapana wakazokwanisa kuzotora kana chibage kana chii zvakazongofuta kusvika tangozongoona kutoti hazvichabetseri chamera. Ndo masanganikiro atakaitawo nazvo pedu iwawo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatanga mitambo yacho yemwaka uno nhasi masikati apo chakunda Harare City 2-0 mumutambo watambirwa muRufaro Stadium. Veruzhinji vari kutarisira rakanaka kuzvikwata zvavo mumakundano e2019 Castolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muteveri wemutambo wenhabvu vaAutos Mashonganyika vanoti Pure Platinum yakawana zvidzidzo zvakawanda izvo ichashandisa makwikwi egore rino.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
FC Platinum yakarasikirwa naSoccer Star of the Year Rodwell Chinyengetere oyakaenda kuSouth Africa asi kugona kunenge kudada ichine vatambi vayo vese vakavabatsira kutora mukombe weligi uyu mwaka wapera pamusoro panhamo naMurwira. Vatambi ava vagara zvekare kwemakore akati wandei vaine murairidzi mumwe chete Nomen Mapeza uyo ave kunyatsonzwisisa matambiro avo. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatinashe museti vanoti vachitarisa zvakachiitika panguva yezororo vari kuona zvakaitika mwaka wapera zvichidzokororwa zvekare gorerino. Vamuseti vanoti semaonero avo FC Platinum nengezi Platinum Stars iyo inemurairidzi mutsva Ero Agbai ndidzo dzine mukana wekuita mashiripiti mwaka uno.
FC Platinum se timu ine mukombe izvozvi, we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Vamuseti vanoti zvimwe zvikwata zvakatanga vatambi vatsva vakawanda zvakaita seCapes United, T1 nemanika Diamonds zvinokwanisa kutatarika.
Kujela ndokutanesa manyika Diamonds ayo inokwanisa kudi kuva yakashandisa mari yakawanda asi vachatora nguva kuti vasvike pane zvimwe zvikwata zvagara zvakabatana.
Asi mungorori wemutambo wenhabvu vaparai kambamura vanoti ivo chimwe chezvikwata chinoteverwa nechaunga Capes United, Dynamos neHighlanders ndicho chichatora mukombe uyu. Asi vakambamura vanoti vanoona kunge Highlanders iri iyo ichaita zvidavado.
Vatambi vanavo and haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yomuko.
Highlanders neCapes United dzaive pamusika dzitenga vatambi vatsva vane mukurumbira, asi Dynamos yakaunganidza vatambi vatsva vechidiki nevashoma vanozivikanwa vakaita saEdward Sadomba uyo aimbotamba kuSudan nekuLibya. Sadomba ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata chake Huchi nemukaka.
Tinotarisira gemu rese rese ratasangana nao, tinotarisira kushanda nesimba tipfuure zvatakaita gore rapfuura.
Mitambo yekutanga yemwaka uno iyo iriko svondo rino yakamira seizvi. Mugovera Black Rhinos vs Highlanders, Chicken Inn vs ZPC Kariba, Mushowani Stars vs Dynamos, Chapungu vs Blower Chiefs, Sondo Capes United vs Manika Diamonds, Triangle vs Ngezi Platinum Stars, Wange vs Yada, Herentals vs Tier 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo Tigere Bo tichirangarira muimbi Tedious Matito wechikwata chengwenya Brothers akashaya nezuro kabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe mauto ari kubatsira kugwerwa kwechikafu kuManicaland oita tanga wandida kumadzimai ari kuda chikafu kuchimanimani. Vanhu vakawanda vochema-chema nekushaya chikafu mudunhu reManicaland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina Stanikele Musanga.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 lamuhla ngolwesihlanu mhlaka 29 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lakwele South Africa elincediswa yizinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa inqwabanqwaba yezindlu lempahla ezadilikayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha. Abenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association basole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa omakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-intanethi. Ibandla le-MTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ekhethweni lokudinga ukhansila we-Country Park koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iqula elivela kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abantu abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilikayo engangu eChimanimani lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha kulindawo. Lokhu kulandela izulu lesiphepho Cyclone Idai eladala umonakalo omkhulu ezigabeni zeManicaland leMaswingo labulala abantu abafika ephosa amakhulu amabili njalo abedlula amakhulu amathathu akwazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Justin Corbett okhokhela leli qula elisungule umsebenzi izolo ubikwa isithi lanxa amadwala lokunye kusenqabela ukuthi basebenze ngesiqubu abasifunayo balethemba lokuthi bazathola ezinye njalo indawo ezilezidumbu. Umeli weChimanimani East edalele parliamente umnumzana Joshua Sakho ubikwa isithi sokufanele uhulumende alethe imitshina yokugebha lezi ndawo eziqanjiweyo ukuthi kucace ukuthi ngempela kungabe kulezidumbu. Kusenjalo sixoxele unkosazana Dube weChitsumba nje eChipinge osichazisela ngendlela ahlezi ngayo ngemva kokuhlaselwa yileli zulu.
Sina lapha singathi nje lapha elathini ukuna izulu leli izindlu zesiba manzi kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga kona ziphela amanzi kathesi ona izulu leli elathinayo leli. Zayenza ngani izulu seliyebali ningi phakathi kwenu. Kodwa ukuthi zadilisa azidilikanga. Lapho the elokuzeni ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu. Leyi ndawo kuthwe ejerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu siwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akula muntu ophileyo.
Imigwaqo-ke lama-bridge njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingaba lokho lisina ilata kusoze kume kuhle kodwa uNkulunkulu wasizela lazelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalisa ukoma njengeyama iplaswanga phandle so yagebheka esimeni oko kuti lami worried kuti so tingabuye futhi elinye izulu kumbeka kwabuye isiphepho eyani layo kuti ngikhangele ukuthi iqinile ayiqinanga njengoba iplastiki phakathi phandle ayiplastwanga abayisemende yabalutshwane so ngiyabe ngidawuthi lami ukuthi ungene lami ngizadilekelwa laphayo nendlu yakho leyiyi-one
emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini
asilako siyafa indlala siwasila sikulethi umama indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izimu basala lokungamasimu amanye amasimu sibilasi selawo ukuthi kuyabe kuchelo kwakukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimu athathwa akusithathanga kuhle kuyakhwe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yikho ukuyabe kukhulunywa kodwa sichele kanzima
lo Nkosazana Dube sixoxelaye esechisumba nje eChipinge. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi elizweni eNational Consumer Rights Association namhla isole amankampani engcingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa umakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-internet. Amankampani la agoqela i-Econet le-NetOne azise ngokukhwela kwembadalo yawo kuleviki. Kodwa isikhulumeli se-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube uthi iqonge kakhulu limbadalo njalo amankampani la kumele ayihlise.
Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe iyevele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele abantu nababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini sekuphilwa khona efonini sekuphilwa ngalokho okuthiwa phecelezi telecommunication kulapho sekusenziwa khona i-business kulapho sufunda khona nxa ungumntana esikolo kulapho sukhulumisana khona lezihlobo labangani ususenza yonke into ku-internet uyenze kumbe ngefoni ukhulumisana labantu owazana labo kumbe ngothengiselana labo izinto ezithile ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini i-internet kutsho ukuthi ama-business amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu esebenzisa amafoni ukuzuza ama-customer ukuzuza abathengayo kanti ke abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedatha sisenziwa ku-internet sisenziwa ngefoni yonke into yenziwa khona laphana ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu utsho ukuthi segongoda abantu sebaqedisa khona laphana ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje
akhona yini amanyathelo elizawathatha
manenge amanyathelo esizayathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulelwe emakhaya lasedolobheni abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo laba amabhizinisi wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yama foni leze kulenjini internet.
Lo Mnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eNational Consumer Rights Association. Ibandla leMDC selikhethe uMnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ukhetho lokudinga uCounselor weCountry Park wobulawayo oluza qhutshwa kusasa ngomgqibelo lolukhetho obathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukhansila wabo. Kulabantu abalitshumi lasitshiyagalombili abakhankasela ukuncintisa kulolu khetho. Lolu khetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singelamuntu ngemva kokubhubha kwayengukhansila uMnumzana Hapson Yasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe yinhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. umgcini sihlalo we-MDC unkosikazi Thabita Khumalo nguye oveze ukuba inkokheli ye-MDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
U-Advocate Nelson Chamisa besilapha namhlanje e-Country Park sihamba lobaba u-Honorable Amos Chibaya onguye ongu-national organizer webandla ukuthi size kwazisa uzulu wase-Country Park ukuthi i-candidate yethu thina njengebandla ngubaba u-Alderman Colette.
UNdlovu wamukele leli nyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
Kodwa-ke ayisenibhodile e-Country Park, ngikhuluma labahlali be-Country Park bakhanya bengi-accepta bayatsho nje ukuthi hhayi buyela uzoqedisa umsebenzi wawushiyele endleleni. So bengikhangelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa hhayi ovele senqobile kudala yimi i-ZANU PF la iyazama, siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu, kodwa-ke ngubona izolo ntambama ngabo 7 kule gonyethe beliwile linika abantu impuphu, sithe thina abantu kabathathe impuphu, kodwa nxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uzakunika futhi enye 5 kg ngemva kwe-38 years ngawina mna ma-primary. So lwana waluza ubefanele ukuthi ayewithdraw. So kulabanye esibone ngani bayamuyenga kumbe ngabe sesebenza lezanu PF ngoba nxa sesala umthetho wephathi enguye wafila yedi afidavita sikwazi ukuthi sezithuni. But-ke okusalayo ukuthi yena vele sowaxotshwa ephathini, ngasekho ephathini, ngasambali njengelunga lephathi.
Umnumzana Albert Ndebele, umhlali we-Country Park, uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukhansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicele ukuthi ozangena whoever uyabe esevotele wangena, sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini. Kuda masithi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabi lemgwaqo, engakabi lamanzi, akula mabriji, akula ndlela ezihambe kakuhle. So bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo. So bengasebenzisi abantu labana bangale so that bakwanise ukungena ehofisini. Kabame ngamazwi ababe bakhulumile after elections, kuyabengenile egcwalise into zake abe zikhulumile before elections.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncediswa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Isikhathi amayouth amaningi anathi utshwala kathesi abayekabhema imbanzi, sombone ngani bekasincedisa ngemisebenzi lendawo zonezinje zokuthi zibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa sihlala noma amabhora ama-gamezi nje achiyeneyo amaningi.
Izakhamuzi ze-Country Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba, bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe, izithembiso abazikhulumayo kathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-Operation Florian yakweleBhilitani lamhlanje inikeze ikhansili yedolobho lakobulawayo isipho sezimota ezimbili ezokucitsha umlilo, leyodwa eyokuthwala izigulane lempahla ezithile ezokusebenzisa. Abazayabelana lamanye amakhansili aselizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Ungabizwa ozwayo namhlanje edolobheni lakobulawayo e-Famona Fire and Ambulance Station, lapho inhlanganiso ye-Operation Florian iphe izipho kanye lezithupha kubaqeqeshi bokucima umlilo ngemva kokuthola imfundiso ephezulu ngezokuvikela idolobho engozini. U-acting town clerk usikhangele Joe uchaza usizo abaluthole ngaphansi kwenhlanganiso yeBhilitani i-Operation Florian Fire and Rescue Services Humanitarian Charity.
Sibe sile hlelo lokuphethwa kwe-first aid training yethu sile Operation Florian. Maybe abalaleli baya bekwazi ukuthi kuhlala kusenzakala iminyaka yonke in the last since 2011. Lo nyaka izinto zethu eziningi kazenelisanga ukufika ziloko zimelele ukuthi sizuze foreign currency sizisuse England. Kodwa ke Operation Floreno ebuyene lisile ukubuya le moto eyodwa icontainer ebigcwele izinto ezininge besizidinga ezifana le equipment yoku attend ama accident yoku attend imlilo ama helmet lokunye kunjalo ikakhulu njalo okunye okuqathe kuleyo lonyaka bekunga ma spare parts ezimota lezi abahlala bezilethe.
Wengeze ethi lamanye amakhansili azathola izipho kulokhu abakuphathelwe i-Operation Florian, loba nje bengasabizanga amanye amakhansili ezweni ukuthi labo bazofunda ngoba bekungela thuba le mali eyenelayo.
Namhla ke esibe labo abazathola labo kulutshwane okuphuma kwena lo imoto ebuyileyo singamakhansili eKwekwe, Gweru, Zwishabane, Maswingo, Gwanda, Plumtree, Victoria Falls, Wange. So bazathola labo kokunye lonyaka sisababizanga ku training ngoba bese sibone ngathi siza kwehluleka ukuletha abantu bemzini.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye uhlelo lweOperation Florian ethi basadinga imali yokuletha ezinye impahla ezisele eBrithani efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola eMelika.
Hlelo lelo Operation Florian siyabonga kakhulu, kodwa impahla umbe adumele siyiqhwijelwe namhlanje ayikafiki elizweni lokhu ise-UK khona le siswele imali yangaphandle kwelizwe singathi foreign currency yokuthi silethe lapho impahla leyo, kodwa sinethemba lokuthi kusaphela umnyaka siyabe sesikwanisile ukuthi leyo mali yamadola e-America afunakalayo ukuthi silethe eZimbabwe impahla leyo siselele siyilethe.
Umqondisi wohlelo lwe-Operation Florian umnumzana Shepherd Ndlovu uchaza izipho abaziphe ikhansili.
Lo nyaka sifike sa-train abantu befabricate kuzothi bekwazi ukuthi licitshe umlilo. Sibaphathele izimoto zokucitsha umlilo ezimbili le-ambulance eyi-1.
Umanjinela obona ukucitshwa komlilo acting chief fire officer ebulawayo City Council Fire and Ambulance Service umnumzana Edward Mpofu uthi uhlelo lolu selubathuthukise kakhulu ngoba ngesikhathi bengakafiki babengasela mitshina yokucitsha umlilo lezimota sezifile.
Ye, Operation Florian isincede kakhulu kakhulu ngensizathu sokuthi ngesikhathi bengakafiki lapha singakabi lobudlelwano labo kwase kungasela equipment lezimota zasezindala sezifile eziningi zakhona, njalo basidingela lama uniform protective clothing kwenza ukuthi lathi siprovide iservice kobulawayo iservice engcono.
Ubudlelwano beOperation Florian buqale ngo-2011 njalo lonyaka ikhansili yedolobho lakobulawayo ihlawule phose ikhulu lenkulungwane yamadola eMelika ekutholeni impahla yokuzofundisa abacisha umlilo lokubafundisa. Abafundi abayisithupha nababalisi babo abasuka e-University of Central Langsha eBrithani labo bebekhona kulolu hlelo oluthethe iviki njalo bancedisile ngemali ukuze uhlelo lwalonyaka luphumelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela imizamo eyenziwayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesiphepho we-cyclone Idai eManicaland. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Olwela amalungelo oluntu engowesifazana uSusana Kaputova oleminyaka engamachumi amane lanhlanu ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli kwele Slovakia olwenziwa kusasa. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuthi inkulumo zalo lele China eziphathelane lokuthengiselana ziqhubeka kuhle. Inhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo zithi kuqakathekile ukuthi kube lokusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende ngenhloso yokuthuthukisa impilo yabantu bonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela ukwethuseka okuhlala kusenziwa nguhulumende ukuthi angathathela imvumo yokusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ngoba enakanela ukuthi zijonge ukumgenquka embusweni. Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Africa Book Development Organization, umnumzana Albert Mazula, othi ubudlelwano obunje phakathi kwamacelo omabili buyadanisa.
Ungakhangela i-development eningi eseZimbabwe yenziwa ngama-NGO. Ngoba ama NGOs silama group ehlukeneyo, silama humanitarian NGOs abenza ama projects amahle kumangalisayo, bakhe izikolo, bagebha amadamu, bayancedisa even ku agriculture eyiyo eyenziwa nguhulumende besupporta inhlelo eziningi kakhulu ezithuthukisa ilizwe ikakhulu emaphandleni lalapha edolobheni.
Umnumzana Mazula uqhubeke ethi sokudingakala ukuthi umumo wokungethembani phakathi kukahulumende lalezi nhlanganiso ulungisiswe.
Abaku human rights laku democracy labo ke balwela ukuthi uhulumende enze izinto ezihambelana le constitution ezenza ukuthi umphakathi asuthiseke ngokwenza kukahulumende. Okuyabe kufuneka ukuthi uhulumende akakhulume axoxisane lalawo ma NGO abona aku humanitarian labalwela idemocracy babone ukuthi bangabambana njani.
Umnumzana Pembera Izambezi wenhlanganiso ezimeleyo e-Family AIDS Caring Trust uthi noma behlangana lalolu dubo lomumo nje injongo yabo yikuphathisa uZulu.
Lokhana sihlangana lakho emsebenzini yethu, imisebenzi eminingi esiyenzayo, kodwa esikuboneyo thina ukuthi lezi izinto zempangaze kaningi kakhona. Manxa sikhuluma ngombangaze sibona engathi abantu babona abanye bethu engani ngabantu abafuna ezempangaze. Yebo, kulabanye maybe abathanda ezempangaze, kodwa iningi lethu njengama-NGO sikhuluma ngento eziphathisa uZulu. Kathi sivele sikhuluma nje anti akwazi ukuthi cyclone nala idaye. Ama-NGO amaningi aphume phandle adinga imali. Akhona vele khona leshimani mani la khona leshipinke enceda esebenza phambi lohulumende.
Ingcitshi esikhulume lazo zithi uhulumende uyakubona ukuqatheka kwenhlanganiso ezinje, kodwa usuka ethuse ngezinye eziyabe zilwela amalungelo kwaZulu ngoba zigcina zisenza ngani zisebenzelana lamabandla aphikisayo, kodwa zona zimela nje iqiniso lokuvikela abantu. Kusikhatshana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo behlaziya ngodaba olufanayo. Kulandela umonakalo wezulu lesiphepho se-cyclone Idai, inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezisukumele phezulu ziphatheka ngendlela ezehlukileyo ukubuthanisa uncedo lokuphathisana lozulu kulezo ndawo okugoqela amabandla okholo, abezempilakahle, inhlanganiso ezokwelapha lezakhela abantu izindlu. Uhulumende uhlale esola inhlanganiso ezizimeleyo ezikhuza ukuba zingangeneli kwezombusazwe njalo zingasetshenziswa ngabezombusazwe langamanye amazwe ukuba ziphazamise umumo eZimbabwe. Ethi angaqhubeka kanje angabathathela lezithupha zokusebenza ephinde ewavale, kulandela udlakela oluqhamuke ekuqaleni kwalonyaka phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Gitchi waza Friday, my darling. Waza Friday.
Waza Friday namuhla sihamba lobheka inkosi Ngwenya. Ngiphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami. Umuntu ngamela inkomo uyalandisa.
Ubheka inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa. Leli lidlalade lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilitshumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Uzalwa eLwakweni eMangwandi
kwezomculo njengawo wonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni nasesontweni
sizobonana laba
kaka womculo wakho lo ungwenya singathi ngumhlobo bani
kule ngoma lezi bengizama ukreate something like a beat yami ngibe yimi ngedwa nje bengifuna ukwengena kakhulu kuSindebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana kona afropopunyana ne track eyi-1 nje gospel so kahle kahle yimix kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat le ngizama ukuyicreata enjanyana.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu isithembiso kanye lale ethi tholakala ngapi idlalade lakho ngwenya?
Ngisasejoveko kwamanje ngalithola kusazini Sivanda. Inumber zakhe ngezithi +27 78 143 1409 or ulithole la kimi kubheki inumber zami zithi 078 941 0999.
Hayi isikhathi sisavumi jaha lezansi, ungabatshiyela wapha amazwi abalaleli?
Kubalaleli bakithi siyacela please sisapoteni abaculi bakithi, sixhasaneni, sithandazeni futhi, uNkulunkulu uyasithanda sonke.
Uphuma ke enkundleni uBheki Inkosi Ngwenya ngale ethi yinsumansumane.
Yinsumansumane le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu luyasabisa yini na lo muntu akulunganga akwenzayo akulunganga akwenzayo insumansumane le ndaba insumansumane le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu uyasabisa yini na lo muntu akulunganga akwenzayo akulunganga akwenzayo abesabesithi
wena bathithikazi labantu wena
ithi ngabesabesithi
wena bathumeza abantu wena
abesabesithi
wena ungumbulali wena
akulunganga.
Umculo kaBheki Inkosi Ngwenya isithi insumansumane yendaba kudlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami. Sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa sikhangele ebezikhokhela. Iqula lakwele South Africa elincediswa izinja udinga abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilekayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.